vamugabe vanorangarirwa nezvinhu zvakati wandei. Chikuru chavanorangarirwa nacho ndechekuti vakaindisa nyika mumandondondo nenyaya yeutongi hwavo hwehumbimindoga, nenyaya yekudonhedza ikonomi yenyika, nenyaya yekumbunyikidza vanhu, nenyaya yegukura hundi yavakaita kuma1980 against vanhu kumateveriland nokumidlands province. Asi kune vamwewo vanovada vanovati vamugabe anga iri liberator vakarwa vakatungamira Chimurenga nana Vangomo nana vatongogara nevamwe kusvika pane independence 1980. Asi vachipinda muna 1980 chinhu chikuru chavakakonewa igukura hundi, ende vatanga gukura hundi yavo izvezvi zvavamugaba vasiku vatisiya, asi maitiro ezanu emusindo okuabjecta vanhu okumbinyikidza vanhu nanhasi vamugabe havapo, asi zvinhu izvizvo zvava kuna vamunangagwa.
Ko, vamwe vanoti zvinhu zvatonyanya kuipa kubva vamugabe zvavasiya chigaro?
Zvinhu zvatonyanya kutoipa kubva pasiya vamugabe chigaro. Ivo vamugabe pachavo mbune vasati vatisiya vakataura kuti aiwa uyu mutungamiri anonzi vamunangagwa anokwanisa kungoshanda kana achitungamirwa nevamwe, noti iye achitungamira, ende hakusi kunyepa.